Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mani rakanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kunyanya kutenda Mwari. Kunyange zvikaratidzika sezvakazvidzika senhamba shoma yevanhu, asi isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai nditi kuna Mai Mugabe, tinoda kukutendai nokuti makateerera zvakataurwa naBaba.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwaZvimba mudunhu reMashonaland West. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yapemberera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna 1999. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwaZvimba mudunhu reMashonaland West. Ngatinzwei mumwe wevataura pakuvigwa kwavaMugabe uye vari hama yemufi vaWalter Chidhakwa.
Takangoita kakusawirirana ipapa apa. Wachita hatitaurei nyaya iyoyo, asi isu vamwe semhuri takaramba tichiti kwete, tinoda kutanga tanzwa amai nevana kuti hapana zvavakataura. Chokwadi, amai nevana pavakadzoka vakatitaurira kuti baba izvi nezvizvi nezvizvi ndivo zvavakazi yavataura.
VaWalter Chidhakwa vachitaura pakuvigwa kwavaMugabe. Imwe hama yataura parufu urwu ndiamai Shuvai Gumbo Chuma.
Tiri kunyanya kutenda Mwari. Kunyange zvikaratidzika sezvakazvidzika senhamba shoma yevanhu, asi isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai nditi kuna Mai Mugabe, tinoda kukutendai nokuti makateerera zvakataurwa naBaba. Ini ndakataura navo nemuromo wangu, mukati mangu maamusingafariri kuti tigovaunganira takaita sezvatirizvi. Ndikavati, nhai baba, chii chaicho chingatadzise kuti muiswe paHeroes Acre? Vandiudzawo kuti havasi kupada. Zvikanzi, ah, ndakanyombwa. Ndomasoko avakandiudza. Saka mukati mangu hamuna kuzoda kuenderera mberi. nekutaura navo kuedza kuvanyengetedza kuti vagoenda pairoseka.
Avo vanga vari amai Shuvai Gumbo Chuma vachitaura vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe. Vamugabe vakashaya nemusi wa6 Gunyana kuSingapore uko vakanga vaenda kunorapwa. Hurumende yakavadoma segamba renyika, asi vanonzi vakati havadi kuvigwa kuNational Heroes Acre muHarare, izvo zvapakuti varadzikwe kumusha kwavo kwazvimba. Tichiri panyaya yavamugabe, mashoko akataurwa nemuzukuru wavo Valio Mugabe, munhurukuro yavakaita neimwe nhepfenyuro ekuti mufi akavaudza kuti akanga asingadi kuti mutumbi wake usiwe kuOne Commando uri wega, sezvo aityira kuti dzimwe nhengo dzemuviri wake dzaizobiwa. Ari kukatyamadza vanhu vakawanda zvikuru. Ndabata muongorori wezvematongerero wenyika vaRashid Mukundu kuti tinzwewo maonero avo pamashoko aya.
Mashoko aya anokatyamadza nekuti isu tinotenda kuti vatungamiriri vedu pavanenge vachitungamirira vari kutitungamirira neruzivo nekusarudzwa kwavaitwa, uye zvekuti hapana chivanhu kana kubata-bata kusina tsarukano kunenge kuchiitika mukati meutungamiriri hwavo. Bhati kana mhuri yavamugabe iri kuburitsa mashoko akadaro, zvinoreva kuti zvikada vatungamiriri vedu kuda pamweyo vamugabe vacho pane ruzivo rwavanga vainarwo pamusoro pezvinoitwa nevatungamiriri venyika, zvingasanganisire pachishona kana kuti pachivanhu, tingati chivanhu kana kuti kuzvisimbisa munhu achishandisa mishonga kana zvinhu zvakadaro kuti aramba achitonga nyika inoi. Tikada kutarisa munyika yeAfrica kuna naUganda, vana Idi Amin vanonzi vaibati vaiitawo mabasa ekuti kana vachinge vaponda vavengi vavo vaizotora dzimwe nhengo vachidzishandisa mishonga kuti vasapukirwe. Tikaendawo kuna na Central Africa Republic, vana Bokasa vaitonzanzi kana vauraya vanhu vaizogara navo mafiriji vachipota nhengo dzavo vachitora vachidya. Zvino hatichazive kuti mhuri payataura zvinorevei pamusoro penyika yedu, uyezve kuti zvinounza ukama hwakaita sei pamhuri yekwamugabe naavo vari kutonga muZimbabwe.
Kana chiri chokwadi vamukundu kuti vamugabe vakataura kuti izvo vaitya kuti izvo mutumbi wavo waizotorwa dzimwe nhengo, mashoko akadai kana ari echokwadi anorevei kuvanhu?
Mashoko aya anoreva kuti ivo vanhu zvavanoziva vamugabe zvatisingazive isu sevanhu, nekuti kana munhu asina zvaanoziva pamusoro pezvinoitwa pamitumbi yavo vakafa vanga vemagamba enyika kana ani nani, haana chikonzero chekuti atyire iye mutumbi wake kana achinge afa. Asi kana paine zvaanoziva kuti pamwe pane zvataimboitawo zvino kana ini ndazofa ndozvandichaitwawo pamwe ndozvinozokonzera kuti mashoko akadaro abude. Saizvi zvango tinongedzera kuti pane pamwe mutungamiriri wenyika hatichavapomera zviri semunhu akafa, asi kuti pamwe ivo pavaitungamirira vari mutungamiriri wenyika pane zvavaiziva zvaiitika zvisina kufanira, zvakafanira nekuti mitumbi yevanhu yaishandiswa nenzira dzisiridzo. Saka zvinongotidzosera kuti pamwe tine utungamiriri hunotenda muchivanhu zvakanyanyisa ende zvinoburikidza chivanhu, nekuti chivanhu itsika dzakanaka, but izvi zvato zvemishonga neun'anga dzinokwa neuroyi zvisingatenderwi kuti zvinge zvichiwanika pavatungamiriri venyika vanofa kunge vachizviisa muoko amwari kuti vatungamiriri venyika vaine ruchenjeri hunobva pana mwari sezvakaita namambo Solomon.
Hamufungi here kuti izvo pane dzimwe nguva mhuri yekwamugabe yakashandisa mashoko ichiisa mashoko mumukanwa mawamugabe senzira yekuti vanzwisiswe nehurumende kuitira kuti vanoviga mutupi wamugabe kumusha kwavo?
Zvinogona kudaro nekuti hurumende yavamunangagwa iri kutaura iyo kuti yakaita zvese zvaikukwanisa kuita kuti ibatsire mhuri yekwamugabe kuti vamugabe vave neutano huri nani. Kana pavashaya pacho vakamira-mira kuti mutumbi wavo uye unonenzira yakatsanangurika inoremekedzeka. Asi ndinoona sekunge pamwe pane mhuri yekwamugabe pamwe pane zvaaitarisira kuti zviitwe kupfurikidza pane izvozvo, zvingadaro vaitarisira kuti vamugabe vasati vafa pave nekuyanana navamudangagwa kana kuti pavakafa pacho pavapiwe zvimwe zviremekedzo pamwe zvavaitarisira zvisina kuzoitika. Asi izvi ndinoona sekunge ivo matauriro emhuri yekwamugabe, vamugabe vafa vaine pundu pamwoyo kuburikidza nekubviswa kwakaitwa pachigaro navana munangagwa nemasoja muna November 2017.
Muongorori wezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vachitaura vari parunhare vari muHarare. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yapembererera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna 1999. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari muHarare anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vavo vanodarika zviuru zviviri, vachamisa vati havasi kufara nezvange zvaitwa nemapurisa zvekuvhara muzinda wavo. Vachamisa vatiwo vanoda kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vachiti vanoda kugovana njere kwete masimba. Vatiwo nhaurirano dziri kuitwa pari zvino kuburikidza nePollard kutungana kwembudzi. Mutungamiri weMDC ataurawo nezvenhorondo yebato rake.
Phase yokutanga was the liberation consensus. Yokuti ngati liberate nyika kubva muutapwa werotation regime. Phase yechipiri was actually what we have been pushing, the democratization consensus. Yokuti munyika ngamwe nedemokrasi. Phase yechitatu ndoyanga kuuya weni semunhapo watochinyora. It was the transformation consensus, which defined the real change in spark or yatinayo. Yamro shanwanika, yamro babu liberation, and transformation.
Vachamisa, vavimbisawo kuti bato ravo richine urongwa hwekuratidzira zviri pamutemo, kunyange hazvo pari zvino vari kurambidzwa nemapurisa ayo ari kuti ari kutyira kuti vanogona kuzoita mhirizhonga. Asi danho iri riri kushorwa nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze, vachiti kutyora bumbiro remitemo. Vamwe vataura pamhemberero dzanhasi vanosanganisira vatungamiri vesangano revashandi reZCTU, sangano revadzidzi reZinasu nemamwe masangano akazvimirira oga. Mumiriri weNorton mudare reparamende Vatemba Muliswa, avo vanova nhengo yedare reparamende yakazvimirira, vataura pachiitiko ichi asi havana kutambirwa nevanopikisa, avo vabva vatanga kuita ruzha kuti vasataure. Vamiriri venyika dzekunze kubva kuEuropean Union, Netherlands, nevamwe vanga vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe, nevamwe vanga vari vanyarikani vauya nhasi. Vanhu vanga vachifadzwawo nenzimbo kubva kune vaimbi vakawanda vanosanganisira Baba Harare, Beverly Sibanda, Shinsoman naTrison Chimbetu. Bato reMDC rakaombwa muna Gunyana 1999 richitungamirwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai, avo varumbidzwa zvikuru nevatauri vakawanda nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Tichiri panyaya yeMDC, vanhu vakawanda vekumarondera vakundikana kuenda kumhemberero dzebato dzekusvitsa makore makumi maviri sezvo vari kuchema kushaya kwemudzimai wameya wemarondera vachengetai Murova, avo vakashaya nezuro. Ndabata mutauriri weMDC mumarondera uye vaimbovemeya weguta iri Vafarai Nyandoro kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi ndavisa mhuri yeZimbabwe, ndavisa vagari vemarondera nevagari vemashiist kuti chokwadi takashayikirwa naamai vedu, maichengetai Murova, meyaresi vedu wakashaya musi Friday mangwanani BP yavo inge yakati kwirei musi wechipiri saka vakamaniswa kuchipatara tese tikangofungwa kuti zvaita zvakanaka saka vainge vaita a mild stroke ku left side kwavo tese tikatoti zvinhu zvakuita zvakanaka tikavhisitira kuchipatara vakati taanda kuda kudzokera kumba kuti ndiratiko ndiri kumba ndichionawo mhuri yangu tese tikatoti zvaita zvakanaka asi musi wechina manheru takatanga kuona vakuita munhu ikwi zvikatotinetsawo semhuri yemarondera kuti chii zvechakuitika nekuti aingoti it's a mild stroke then Friday kuseni ndo pakanzwa patisiya amai.
Mai Murova vari kutarisirwa kuvigwa kupi?
Mai Murova tiri kutarisira kunovachengeta kumusha kwava Murova nekuti venge vari amai venge vakaroorwa venge vane musha wavo navachengetai Murova meya vedu saka vari kunovigwa pachivanhu chedu kumusha kwavakaroorwa kwavachengetai Murova kune kumadziva kubradhi.
Tiri kuona kuti rufu urwu rwaitika panguva iyo bato renyu riri kupemberera kusvitsa kwaro makore makumi maviri ravumbwa. Urongwa hurufu hwavhiringa zvakadii bato renyu imi mukunge richiunganawo nevamwe kuHarare?
Ndinoda kutaura chokwadi semarondera Central District Constituency Coordinating Committee takagara pasi tichitungamirwa nachairman wedu vamusavazi. Tikati aiwa kana mubhaibheri chaimo munonzi chemai nevanochema mofara nevanofara tikatarisa pakashaya former president vamugabe tofunga takatomisa maanniversary programs ese emusangano saka sati tashairwa naamai vedu vemumarondera mumarondera in terms of the constitution in terms of the laws the urban councils act first citizen wemarondera ndi mayor saka ndashairwa naamai vatinoti ndiwo first citizen taura tisemarondera kwete ngatimbochema nevanochema tofara nevanofara saka zvadisturba zvikuru anniversary ye musangano wedu weMDC nekuti vanhu vemarondera vose about 14,000 to 15,000 people that voted for the for our MP vakaston na president wedu vachamisa vatakwete rikatimbochema nechi nevanochema saka izvozvi zvisi pane urongwa hwekuti munhu wese wemumarondera vari kuenda kumadziya.
Amai Murova vacharangarirwa sei nebato renyu munzvimbo mamugere?
Kutaura chokwadi ndechekuti musangano wedu weMDC musangano unoziva kwatakabva. Mai Murova navamurova havana kutanga kubatira chinhu ichi pakati vakatanga 1999 saka musangano wedu une unonziyo the Veterans Association saka mai Murova vachapinda mubhuku vachapinda mubandiko revamwe avo vakashandira musangano weMDC saka tiri kuti izvo semusangano weMDC aiwa mai Murova makazwa kurwa kwakanaka hamukanganikwe nemusangano pese panoda kuti musangano unge uchipinda wakatarisa kune bandiko remadzimai aiwa mai Murova mumwe wevanhu vakarwa kurwa kwakanaka.
Avo vanga vari mutauriri weMDC kumarondera uye vaimbove meya weguta iri vafarai nyandoro vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzo Makamure vanova ivo chirikadzi. Amai Makamure vanoti pane zvipingaidzo zvakawanda zviri kusangana nechirikadzi munyika izvo zvavanoda kuti zvigadziriswe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii chaizvo zviri kuvashungurudza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Experience yangu sechirikadzi muno muZimbabwe ndiri pakaoma chaizvo izvezvi. Estate yemurume wangu Kenton Makamure, who was a lecturer at the university, has not been wound up. Chirikadzi munyika hadzisi kubatwa zvakanaka, Marvelous. Kana nichitorai muenzaniso wangu, handina kumbobatwa zvakanaka kubvira pakafa murume wangu muna 2000. Estate yake izvezvi haisati yapera kugadzirwa. For 19 years, ende ndinoenda kwamasta ndichitiona ii estate yangu yaina kupera asi hapana zvati zvafamba up to now zvekuti ndakapedza mari yakawanda ndichida kuedza kuenda kumalawyers kuti handibatsire asi hapana chiri kufamba saka inini experience yangu ndeyekuti chirikadzi hasisi kubatwa zvakanaka chaizvo
manga makaroorwa nani uyezve chii chiri kunyanyonetsa panyaya iyoyi yeupfumi hwevainge vari murume wenyu
inini ndakaroorwa naCampton Macamore who was a lecturer at the University of Zimbabwe saka chiri kunetsa apa ndechekuti estate yake haisati yaitwa wound up to now and my attempts kuti iite wind up have not been successful up to date nyaya ichiri kwamaster of the high court
ivo master of the high court vari kuti chii chiri kunyanyonetsa kuti pasawanikwe ichigadzirika panguva ndefu yakadai
changa tichinetsa ndechekuti anonzi executor of the estate uyuka anga achidaidzwa namaster kumaster of the high court asingaende saka ivo master vanga vasingaitewo follow up munhu zvekuti inini ndini ndakazoita persist kuramba ndichiita follow up master saka tiri kutoenda kumeeting musi wa2 October tonoona kuti zvichafamba sei ikoko
ndiani anga akaitwa executor uyezve sei zvanga zviri kunetsa kuti executor wenyu awanikwe achisangana namaster of the high court
anga akaitwa executor ndiva Simplicius Dihambako handizivi kuti madambudziko avanavo kuti vasafambise nyaya iyi ari papi chaipo chaipo nokuti ndakamboenda kumahofisi avo asi havana chavakaita saka handisi kuziva kuti dambudziko ravo riri papi
zvamira zvakadaro imi pari zvino muri kurarama sei
imi pari zvino ndine makoteges andinawo panopamba andiri kurendesa ndiyo raramo yangu chete iyoyo
shuro yenyu ndeyei
shuro yangu ndeyekuti estate iyi igadziriswe according kumitemo yezimbabwe sezvinodikamwa pamitemo yezimbabwe according to the constitution ndoshuviro yangu
tombotarisa hedu kune dzimwewo chirikadzi dzingange dzakatarisana nematambudziko zvii zvamungavapewo sedzidziso pane zvamadzidza
pane zvandadzidza inini chokwadi handina kana advice yandingambovapa except kuti vangoramba vachienda kwamaster of the high court nokuti master of the high court ndo vane final sei yekuti estate yemunhu izofambiswa apart from that hapana zvimwe zvandingagona kuadvise
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai nyaradzo Makamure kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
ndinotenda chaizvo Marvelous
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa kuoma kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi takanangana nevanorarama neurema muhurukuro yedu tabata amai Farai Cherera vanotungamira sangano reNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu amai Cherera
tinotenda nemiwo vaJonga Kandemiri
amai Cherera tiri kuona vakawanda munyika vari kuchema kuti zvinhu zviri kuvaomera munyaya dzeupfumi nhengo dzenyu dziri kuraramawo sei munguva ino
vakaremara vari kurarama zvakaomarara nokuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu yakazonyanyokurisisa zvakanyanyisa yekuti kuti vaonewo mari yekuti vatenge vararame zvakanaka zvinhu zvinotovaomera zvakanyanya
saka vari kuita sei kuti vange vachirarama tichiona kuti zuva nezuva rinenge riine zvaro
vazhinji vacho vangangwa vari vanhu vanotengesa mutauni vachitengesa kuti vaone kurarama nevamwe vanga vari kumaruwa vachiedza kurarama kuti kuchengeta huku nevamwe vasina zvavari kuita vanga vane mararamiro ayo yekuti dai tanga taona chibage tanogaisa tanodini zvinove zvagozha zvikuru nekuti mvura haina kunyatsonaya gore rakapera asi chandinoona mune dzimwe nzvimbo zvavo vari kuwana chibage asi mune dzimwe nzvimbo dzakawanda havasiwana zvavanofanirwa kuti vawane, nekuti hachisibage chete chinoraramisa munhu. Chinoraramisa munhu zvinhu zvakawanda, zvinove zvinenge zvichida kutengwa iyo mari yacho vasingakwanisi kuti vaiwane. Iyo mari yemusho chaiyo inofanana nemari yekuti vaende kunotenga, imari isiri kuwanika nyore. Zvinhu zviri kuoma, ende zvichioma zuva nezuva. Wesi kune munhu asare mara asina zvaari kuita, asina basa raari kushanda, anga achirarama upenyu hwake nokuneseka nechikare. Zvinhu zvaoma zvakanyanyisa ite zvinhu.
Kare amaicherera vanorarama neurema vaimbobatsirwawo nemahofisi esocial welfare. Zvinhu zvichiri kuitika here izvi?
Pari zvino iko zvino zvinhu zvakatooma chaizvo, nekuti kare munhu aenda kusocial welfare unokwanisa kuona kamari, kunyange kwanga ari katokotoko asaikwanisa hake kuti aone kamari yekuti angobatsirikana kuita zvimwe zvinhu. Upenyu hwamezuro neupenyu hwatava upenyu hwasiyana, hwaiko zvino hwanyanya kuomesesa zvakanyanyisa zvekuti vakaremara aigwa kumufa. Vazhinji vana vavo kunyange maruva mainofamba umu havasikwanisa kuzoenda kuchikoro, vangove vana vanogogara bedzi nekuti vari kuchikurudzi kana kushaya. Ende chanyanyisa zvekare kurwadza imvura, kushaika kwemvura kwanyanyisa kukontribhuta kutambudzika kwevanhu vakaremara muZimbabwe.
Mutemo uri kuchengetedzawo vakaremara zvakadii?
UN Convention on Rights of Persons with Disability inove yakasainwa nehurumende yeZimbabwe musi wa23 September 2014. Wongu uripo, asi vazhinji vakaremara vasati vakuziva mutemo uyu kuti uripo. Uye kodzero dzevanhu vakaremara vashoma vandivo vanoziva kuti vane kodzero, asi vazhinji vari mukati memaruwa vamwe havasati vaziva kuti vane kodzero yekuti kunyange dai munhu akabhinywa anokasika kuenda achinomhanyara. Asi pari zvino nemamwe maprogiramu atakamboita tiri kuona kuti zvaanoshanduka, vamwe vari kuti vakabhinywa ivo pacho zvakovo vakaremara vari kuenda vachinomhanyara nyaraya dzakaita saizvozvo.
Ndeyapi mashoko amungasiyirawo vateereri kuti vange vachibatsira kana kunzwisisa vanorarama neurema?
Vateereri zviro kwazvo nenguva yekuoma kwakaita zvinhu nekuoma kuri kuita upenyu mukati menyika yeZimbabwe, vazhinji vanokwanisa kubatsira vanhu vakaremara, ngavabatsire. Kunyange imomo muri kusvika zvibagi, tinenge tichikumbirisa zvikuru kumastakeholders mazhinji atinoshanda navo kunyange muri mumaruwa, nevamwe vacho vatisingashandi navo kuti varangarire kuti mucommunity yavagere igerewo vakaremara vasiri kukwanisa kushanda kana kuwana chaanowanya. Tinokumbirisa zvikuru kuti muvabetsere mukati menzvimbo idzodzo kuti sivasanyanyosvika mukati mekushaya chokudya kana chokubata. Nenguva ino yakaoma zvikuru, tinokumbirisa kuti ruoko rwenyu rive ruoko rurefu.
Maita basa amaicherera.
Zvakanaka, imaita basa.
Manga makateerera kuna amai Fara Icherera vesangano reNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwaZvimba mudunhu reMashonaland West. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yapemberera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna Gunyana 1999. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo omhla ka 28 kumpandula 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla kulandela ukwala komdeni wakhe ukuthi abekwe eHeroes Acre. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili lanhlanu libunjiwe njalo umkhokheli walo uNelson Chamisa uthi ngaphandle kokuthi uMnangagwa akhulumisane laye akulalutho oluzalunga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke waba ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kweleSingapore mhla ka 6 kulinyanga uze wabekwa egumeni lomuzi wakhe kozwimba namuhla. Kubika uMavis Gama.
Umgabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni namaqhawe eNational Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMgabe uthi umuyi wachiyayelayizele ukuthi kumele yabekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kamnumzana Mgabe, umnumzana Leo Mgabe, yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uMgabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudadewabo kankosikazi Grace Mgabe, unkosikazi Shuvayi Kumbojuma.
Isu sithi kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndithi kuna mai Mgabe, tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbojuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sikaMgabe umnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre abe muli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMgabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla leZapu umnumzana Jabulani Sibanda obekhona laye emngcwabeni kaMgabe ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu baleli lizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Usibanda uthi kungalesi sizathu uMgabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even uNkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, izikolo, ama izibhedlela, imigwaqo, lanxa into zonke zingeke sifezeke ngesikhathi esifitshane kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMgabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekutama kozimba, yimi uMavis Gama.
Kusenjalo uZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mugabe eveze izolo ukuthi umgabe wala uyabekwa eHeroes Acre ngoba esithi kulezitha zakhe ezilakho ukumgebha zimsike izitho zomzimba zizisebenzise. Kambe zisetshenziswani izitho zomuntu ofileyo? Sixoxelo siyazi umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Engakutsho lapho ukuthi kuvele khona iHeroes Acre yendoda ngumuzi wayo. Nxa wabekwa kibo kozimba kuvele kuqondile lokho ngoba iHeroes Acre yomuntu kusemzini wayo. Le iHeroes Acre ababekana khona hayi kasiyo iHeroes Acre ifanika lo. Yilo lalo umuntu ulala kuhle emzini wakhe. Yikho engakutsho lokho. Lokho ukuthi abantu bayacuywa. Hayi bayakwazi bona ukuthi isizathu balaso singeke sabaphikisa. Kodwa nxa bembeke khona kozimba yinto eqondile esintwini. Indoda ibekwa emzini wayo.
Zona izitho zomuntu ofileyo zisetshenziswani kahle kahle baba Ngwenya?
Hayi esintwini sabakithi lapha emaNdebeleni izitho zomuntu kazisetshenziswa. Into ezilayo leyo. Nxa bona bekubonile ukuthi ukuze bamvikele kulabantu abacuya abantu ngathi baqondile ngoba into abayaziyo ukuthi iyenzakala.
Singathi yibuthakathi lobo.
Yeah, umuntu osebenzisa izitho zomuntu vele ungumthakathi. Kanti-ke abanye abantu izitho zabo kazisetshenziswa. Uyabusuzidalele uzimo ngoba kwesokufitha ukuthi wombuleleyo usenzele ukuthi umcuye.
Bona abathakathi bazisebenzisani izitho zabantu? Bayaziqinisa kumbe benzani kahle kahle ngazo?
Obuthakathi kwaziwa yibo abathakathi. Ngingeke ibakhulumele ngoba yingxenye yesintu sikaNkulunkulu. Abathakathi badalwa nguNkulunkulu wabapha lawo mandla. Yikho-ke kakulula ukuthi umuntu angene kukho ungayisiwo wakhona ube lezimpendulo zokukuchasisa izinto ezimbi ezingekho obala.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya ngusiyazi odumileyo sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamabandla amancane aphikisayo lomongameli Emmerson Mnangagwa ngamadlwane nje angasoze aphumela lutho. Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe ngo-1999 uChamisa uthe ukuze inkinga zeZimbabwe zilungisiswe kudingakala ukuthi uMnangagwa akhulumisane laye. Kubika uGibson Bebe.
Inkulungwane zabasekeli be-MDC ziqunge isibindi sayathakazelela ukufikisa iminyaka engamathumi amabili kwebandla lazo eRufaro Stadium lanxa amapholisa evukele ukuvala imigwaqo nokwalisa amalunga aleli bandla ukungena emahofisini awo eMorgan Tsvangirai House. Ekhuluma kulumbuthano uChamisa uthe ngaphandle kokuthi ibandla lakhe liphiwe ithuba lokuhlala phansi loMnangagwa baqhobe amathambo engqondo ngokwenzakala elizweni akulalutho oluzalunga. Uthe ibandla lakhe selizaqala ukwenza okubambekayo angakubethanga ngegama ukuze ilizwe lisuke enkingeni eliphakathi kwazo ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali nobuyanga osobuhlasele uZulu.
Sabona ukuthi iPolady yayindlela nje eyokuhlekisana lokudlalisa isikhathi sabantu. Woza sikhulumisane wena lebandla lakho, mina lamabandla avela ebantwini. Yiko kungenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Lingaqambelana amanga labokhuphe labomaduku, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kufuze sikhulumisane.
Umnumzana Chamisa usola amapholisa ngokuzama ukuvimba umhlangano wabo.
Nibone namhla ekuseni amapolisa esala ukuba senze umsebenzi wethu. kati befuna ukusivimbela ukuthi siye kumbuthano wethu. Kabasoze benelise ukusivimbela ngoba umhlangano wethu uqinisaka.
Ekhuluma le Studio 7 kulo mhlangano, umsekeli kaChamisa umnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza kakhulu ngokufikisa iminyaka engamashumi amabili. Uthe njalo bayakhumbula amaqhawe asungula leli bandla.
Ilanga lalamhlanje liqakatheke kakhulu ngoba iMDC ibijabulela ukuthi sileminyaka engu-20, iminyaka engu-20 yokuphumelela ikhokhela yaseZimbabwe njalo igcwalisa izifiso zesizalwana seZimbabwe.
Imbongi uDesire Sibindi laye ube lethuba lokuveza ubugabazi bakhe kulumcimbi. Umelwe Binga South edayile parlamende uMnumzana Joko Gabuza uthe kubuhlungu ukuba ibandla leMDC ngokuzimisela kwalo nangendlela abasekeli balo asebehlukunyezwe ngayo lokhe lingakangeni embusweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Kweze maphandleni lamhlanje, amakhansila ezansi yamandebeleni athi kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kulesi sabelo ngoba phose zonke izakhamizi sezihlaselwe indlala. Kubika intatheli zindaba ye Studio 7 uAlbert Ncube.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba ithokwenza umumo ube mubi kakhulu ikuqonga amahlayana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni zeGrand Marketing Board libiza phosa amadola likhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswa ngabaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi weVoice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso yeMedia Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila kaWard 17 eFumukwe eGwanda South umnumzana Ephraim Nathi uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende ulayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sinamabanarebo ngokudla. Ilowa besilela asobonke abakutholayo balutshwani abakutholayo kodwa abaningi abakuswelayo kuthi ukuthi kule lidinga kulemfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi Lobukhosi Malila omela uward 4 eStanmore eGwanda North uthi ngaphandle kokusilela kokudla izakhamizi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala khathesi abantu bachiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zisizinani khona ngani singenzelwa amadama abemaningi. Uhulumende angasenzela amadama abemaningi singenelisa lathi ukuthi sibe le water pipe system ingasincedisa kakhulu.
Amazi kakhansila Malila lakakhansila Nathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisi wenkalo wesiLikwe yena othi ngempela uma ugoyisela leziko emzini emnengi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, la mabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile. Wona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibi lenyawo uthi kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba abangazange banelise uthenge stock feed vele sokuqalisile ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu ama-rights. Sikhangele ezempila kahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhatshwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu kumbe sithi asikasiboni isandla sikahulumende.
inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahelidala Albert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Siqhubeke singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siya namukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lwamavuzu party lona olwake lwadla uBhetu. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association, engeyinye yenhlanganiso ezilwisana lalawo madili awevuzu party. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe umkhuba lo lokhu uqhubekela phambili yini.
Kuyini okunye abakwenzayo ukuthi bengabonakali ukuthi lokho beqhubekela phambili ngalokho?
Kubeni kakhulu ngoba sebenezindawo abenzela khona khonapha emalokitshini, kulezindlu abangena khona bekhulumisana labantu beze izinto zabo zelezi begangeni sebehamba akuningi okungamaqhinga abakwenzayo abantwana. Bahlakaniphile phela akwazi ukuthi bona sebengabanye abantwana abangafanali ngathi kudala. Nxa ungasatholanga ukuyafika watshengisa ukuthi lize awusezi babone ngoba uyaphuma ezigqokele iyinfomu yakahani ubaphume esithi nyanga baphiya khonapho bafike babhadale imali kungene-ke enziwa amaphathi yona lawo.
Njengenhlanganiso lezinye inhlanganiso lalisebenza lazo lokhu lihlangana ukuthi licubungule lolu daba.
Ye khathesi sokuphatheke kakhulu ontanga laba abangakuvumiwe besesincedisa nokulandelela nokukhangela khonokhu. Kunje kube mdladlwana athize eziwayo ezama ukuthi itshengisele ikhuthaze labantu abaphakathi kwakhe ukuthi batshiyane lakho nokuthi kuyingozi kanganani.
Amapholisa lawo ayeseqalisile ukusebenzelana labazali sebebabopha abanye, kungabe kwaphelela khonaphana yini kumbe lokhu belwisana la?
Balwisana lakho nje ukuthi amapholisa kwesi sikhathi asidalisa kakhulu njengabantu bomthetho siyabe sifundele ukuthi bazasincedisa kakhulu kodwa kwesinye isikhathi basidanisa ngokuthi athi asifuthisa ukuthi labo bayingxenye yakhonokho uthi adinga ukuthi labo bayingxenye yakhonokho bese kusizisa ubuhlungu kodwa hhayi okwakhathesi bebezamile ukuthi basincedise kakhulu ukuthi into lezi zingane ziyaqedwa fulisi.
Kukhanya umkhuba ozaqhubeka ulokhu khona soze uphele nje ngelanga elilodwa.
Hayi asoze siyiqede ngelanga elilodwa, sibile ngumkhuba ozaqhubeka uzaqhubeka ngoba abantu kazi babo bayasitshela ukuthi vela lisoze lisenze lito lingathi lisitholela siyashintsha senze lo lithi lisitholela siyakwenza lokhu baze bathi hayi mnolothi sinasiphisi iphoyizen sifo atsho kule ngoma le khona khathesi baze bakuyisiphenze ngaleyo ndlela ukuthi avela siyekele ngangcolothi sinasiphisi iphoyizen sife.
Kodwa imbiko elitholayo lokho beqhubeka ngemkhuba leyana yini eyokuya emacansini mhlawumbe bengazivikelanga lokunye okuningi-ningi?
Hayi njena basoze bakwenze lokhuyana ngoba bona bathi bona bafuna ukuthi bonke ngomnyaka thize asho thina sikhuluma ukuthi siyegoli yethu yokuthi ngo-2021 siyabe sesiqedelane lokomkhuhlane we-H I V. Bona bathi bafuna ukuthi thina sisithi siyaqeda bona bonke sebenzete sebenomkhuhlane ukuze bathandene kuhle kungale yanye omunye ukuthi le uyagula.
Bakukhuluma bengaphi khonokho?
Futhi bayakukhuluma mntanami, bekhuluma futhi bayakukhuluma futhi into elula kile ukuthi bakukhulume.
Izidakamizwa-ke lakho kuyaqhubeka?
Lakho kuyaqhubeka. ngibone usengithola umbiko komnye ubaba ngitshela ukuthi kulomama emagodi kuthiwa ngumalusinga nguye khona ngali uzambile ukuthengisa lezo zidakamizwa. Lo mama yena lwanontumbane mpophoma esasikisana naye hhawu lokhu udlala umahabhei ngaye emuva.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, siqhibe ezakusihlwa ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa lijahelidala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo. Sihlaziya uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ngapha kwelemelika.
Well, okwenzakalayo ukuthi bavula i-group WhatsApp, basi-invite ukuthi sijoyine leyo group, then kube le registration process ukuthi bakwazi abantu abangaki and all that, and baze bagcina futhi becela lokuthi masile mibuzo ifuna uyibuza upresident sibanike yona so that they would know ukuthi baselect which people to ask imibuzo yakhona depending on i-content. So sayenza amalungiselelo saya e-New York ngesunday yakhona okwakumele sihlangane ngayo, I think ngabo 7 ekuseni kwakumele sihlangane ngabo 10. Ngabo 7 sathola i-message egroupini khona lapho sekuthiwa hhayi siyaxolisa i-meeting isi-counseling. Nemasi zama ukubuza ukuthi on what basis kanti li-organize izinto kanjani, kwathiwa it's beyond our control. So kuyacaca kithi ukuthi upresident lo uyesaba ukuthi akhulume labantu, even though eclaim ukuthi yena ungupresident olalelayo izifiso zabantu, kuyacaca ukuthi usabile ukuthi ahlangane lathi. Thina ikakhulu besifuna ukuthi senze i-follow up on izinto esakhuluma ngazo last year around same time baze babuye la e-United Nations. Sahlangana e-New York samchazela u-president izinto thina esibona ziqakathekile ukuthi isizwe sethu siqhubekele phambili. Okokuqala kwindaba i-diaspora vote, samtshela ukubana abantu abangaphandle la ukuthi baze baparticipate bekhululekile okwenzakala ekhaya, bafuna ukuthi nabo babe lilungelo lokuvota. Wavuma la esibili ukuthi I know lelo lilungelo elifaneleyo for abantu basekhaya ukuthi bakwazi ukuvota, and washo naye ukuthi I know last time sasifuna ukuthi singakwenza but akuzange kube lesikhathi esinough this time around. Lesikhathi ke ukuthi ngo-2023 abantu bazokwazi ukuthi bavote. So thina ke udubo lethu olukhulu yilo lolo lokuthi inyaka usuphelile and 2023 useseduze and asikaboni anything efana lokuthi even i-registration yama-voters or even ukuthi kukhulunywe ngakho ukuthi okay lamalungiselelo esesiwenzile ukuthi abantu bakithi sebengakwazi ukuthi baqale ukuregister ukulungiselela u-2023. So into esifana nalezo into eziqakathekileyo esifuna ukuthi sizikhulume.
Manje wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakele abantu abaseduze laye abaqoqayo inhlelo zakhe ayisibona ababe bengafikisanga ilizwi kuye?
Well, asingeke sibleme abantu abaqoqa izinto zakhe ngoba yena nguye umkhokheli, nguye uleader. Izinto mazingahambi kahle, always uleader nguye oblenywayo. Sinokubona even kuma-companies, i-company mayisehluleka ukuletha ama-profit, okuqala ukuhamba from ama-shareholders perspective ngu-CEO, the leader of i-company, yena ma ukuthi bekuyi-important. Ngoba nge-Saturday simbonile mitha labantu bakhe bezanu, size sabona labo Mthuli Ncube ade behlonitshwa njengama-academics, labo begqoke izikafu sebesithi bamberinezanu.
So gonke khona lokho is very worrying. Ngoba nalo umuntu bese imthe obethenjwe isizwe ukuthi hayi mhlawumbe lo ngobe efundile ehlala ngaphesheya uzobuya lembono engcono. Kodwa sibona la usezifanela same nalabo abantu abahlulika kudala for 39 years now since 40 years. Zimbabwe iloki isiya phansi and even nalabo ade sebethenje ukuthi mhlawumbe bengena kuzoba ngcono labo sesibona into ezifanayo. So angeke mina ngisho ukuthi abaqoqayo yibona esingabablema. I think yena if befuna ukuthi kwenzakale bekuzokwenzeka.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga jahe lidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Mshana ngozinja ziyamloma umfana wecholocho ehlabelake kamnandi lapho kanti ke akahambi yedwa uhamba lomehlo kaZulu kwanele kodwa singakehlukana sikhangele hebe sihamba phambili. Umnumzana Robert Mkabe uze wavekwa emzini wakhe kozwimba namuhla. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili libunjiwe namuhla njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthi umnangagwa kumele akhulumisane laye. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.